ndingati mwana mai angu urongwa huri kufamba chaizvo kutaura kuno huri tinobva mukupedza musangano wedu wenational council unenge une utungamiriri hunobva kumaprovinci utungamiriri hwenational executive utungamiriri hwestanding committee vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti its all systems go munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana naini mangwanani
vachibaya kune mashoko ari kubuda mumasocial media munana Twitter ari kuti izvo musangano wenyu wemangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu ange ari kurufu rwaamugabe mangwana zvinhu zvakamira sei apa
ndo zvinoita zvaari izvozvo vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita hakuna zvakadaro gungano redu riri kutenderera mangwana mukuru wedu anenge aripo baba vachamisa havana kwavari kuenda izvo zvikwava mugabe munoziva kuti takavachema chaizvo vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu zvamangwana izvo ndofunga its on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo its private burial saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko tine urongwa hwedu hwamangwana hwokupemberera makore 20 hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi redu purezidendi wevanhu ndo vachange vari iwo mutauro mukuru pagungano redu ramangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano wemdc sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu nonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera ushingi hwemusangano wedu tinenge tichipemberera kuti semusangano wedu tine vanhu vakawanda zvamunongoziva kuti patakabva apa kushinga kwakaita vanhu nyore musangano wedu tine vanhu vakawanda vakasakatika saka ushingi hune vanhu uye nokuwanda kwemakore 20 years dzinova 2 decades kufamba kwakakura chaizvo saka ndingati zvisungo zviripo inyaya yekungotiwo dingindira redu rezuva ramangwana ndo randingati ndodonzvo guru uye chimwe chisungo zvakare ndichataita ndechekuti vanhu vese vari mumastructures edu emusangano kubva dotito kusvika chikwalakwala kubva zambezi kusvika kulimpopo vese vanofanira kunge varipo vachipemberera zuva
tichitarisa musangano wamataura kuti maita nhasi vachibaya matarisawo here kukundikana kuri kuita bato renyu kubudirira musarudzo dzemabielection zvikuru mumatunhu ekumaruwa
hai hatina kubati yedu nyaya iyoyo nokuti musangano wanhasi mwana mai wangu wanga uri musangano wakangonangana nenhaurwa kana nehureketa dzeanivhesari chete
takataura nemi vachibaya muchiti izvo musangano wenyu wemangwana uyu uchange uchipindwawo nemadzisahwira ari kubva kunze kwenyika madzisahwira aya ati asvika here nai vachibaya
aiwa havatati vasvika madzisahwira edu asi vati asvika zvavo mangwana ndinechokwadi kuti munea nevakomana veine vasikana vanogone basa vari kuno vachange vachiona purogiramu yedu ichange ichiita broadcast device zvokuti munhu wese anotiona hari muno vari kuamerica vari kuuk pasi rose taona vatungamiri vemamwe mapato dzinohama dzedu vatinozana navo vachange varipo mangwana vachitsigira mutambo womusangano mukuru muno munyika yezimbabwe
ndiani achange ari munyarikani mukuru pamusangano wenyu wamangwana vachibaya
ndingati tine hama dzakanasora kwandakaita mazuva maviri adarika vana bhobhu waini nevamwewo vasati vayakonfema kuti vachasvika here asi muchavaona muzuva ramangwana
mashoko ekupedzisira vachibaya kuvateereri
tinotenda ndoda kukurudzira vagari vese vemunyika yedu yezimbabwe kuti vanga vachiuya mangwana vakasungunuka vauye neuwandu hwavo tichange tine shasha dzemagitare vana mukoma solomani vana mukoma trisoni vana baba harare nevamwe vakawanda chaizvo vese mudhanso vanenge vachivova kuti vange vachiita kuti mutambo wedu unge uchifamba mune zvakanaka saka mashoko angu ndokuti haiwa tinokoka mhuri yese yezimbabwe kuti inge tive mangwana kurufaro stadium